Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wemuvhuro chikumi 3, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichochi izvozvi paFacebook page yedu yeViewway Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kumabasa kwemazuva matatu kutanga nhasi.
Vose vari muboka reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe hatisi kuzoenda kumabasa, ende tiri kufara nekuti vamwadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina, ende tazvipira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekuramwa mabasa huenderere mberi.
Ukuwo rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti richambotanga rapanhaurirano mukana nhengo dzaro dzisati dzatora matano.
Kuda kuingenza government nekuti hazvindibatsiri kuti nditi ngatitungamirire varayiridzi kuti ngatiite strike vozotatena round kuti makaita explore maagenyu here.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vari kurisunda kuti varamwe mabasa nekuda kwekuoma kwaita upenyu. Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kumabasa kwemazuva matatu kutanga nhasi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti chavari kuda chete ndechekuti hurumende ivape mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vanoti pari zvino varayiridzi vave kutambiriswa mari iri pasi pasi zvichienzaniswa nevamwe varayiridzi pasi rose yekuti yakaenzana nemadhora $95 emari yekuAmerica pamwedzi, asi ivo varayiridzi vachida madhora $500 ekuAmerica pamwedzi kuti vararame. Rimwe sangano revarayiridzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rakatozivisawo kuti richabatana neAtuz mukurangwa mabasa. Ngatinzwe hurukuro yataita navamasaraure.
Vose vari muboka reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe hatisi kuzoenda kumabasa, ende tiri kufara nekuti vamwadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina, ende tazvipira kuti tichange tichivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekuramwa mabasa huenderere mberi. Saka kusvika musi wechitatu zvikoro zvose zvemuZimbabwe zvine mamembers edu haanenge vasina masevisi avanopa, nevamwewo varayiridzi vatenge vachiti joina hapana masevisi avanenge vachipa. Tiramba tichisimbisa kuhurumende nyaya yekuti tibhadhare muhoro unoita kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Asi ka takanzwa hurumende ichizivisa kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno.
Hurumende kana ichiti iri kuda kuwedzera mari inenge tiri kutozivisisa zviri paground. Isu hatisida kumbowedzerwa mari, tiri kuda kuti mari yedu yatagara tichitambira yemaunited states dollars 500 USD ndo yatinongoda kuti titambire mari iyoyo, kana kuti toitambira tichishandisa interbank rate. Munoona tisakambowedzerwa mari kumashure hazvina kureta chirevo, nekuti vanosara vowedzera mapurize angure aenda. Vakatiwedzera $29 musunu, asi haina chayakawedzera paupenyu hwemunhu, nekuti mapurize anga achanyoenda kuri. Saka isu tiri kungoti kune hurumende zvinhu zvazvamira manyama amire nerongo kudai. Ngatidzokerei kuti makontract ese anga akanegoshetwa nemaunited states dollars ngaabhadharwe neinterbank rate. Vakati interbank rate tinoitora tine kunyunyuta, asi tingatombodzokera kumabasa kuti kana ndaiva $500 nhasi, asi rate ichinzi yapa 7 yere pa 8 vanongondimultiplierawo votiti mwedzi zuno tokupa 4000 ndo interbank rate. Zvinhu zvedu zvingatirerukire tese, tingaitore hedu asi toziva tinenge iri shoma nekuti inflation inoramba ichishuta. Asi sevanhu vanoda basa ravo tinokurumidza kudzokera kubasa.
Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza neStudio 7. Rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Iro raimboti nengo dzaro dzichapindawo mukurangwa mabasa panotanga mwedzi uno rinoteraona zvakakodzera kuti rimbotanga rapamukana kunaurirano uye kuvimbiso yehurumende yekuwedzera mihoro yevashandi vayo mwedzi uno risati ratora matano. Tabata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti vatsanangure.
Isusu sangano revarairi nemamembers vedu hatina vakatekeshera nyika. Zvakatiremera kuti tingotara zuva rekuti kana kuti musi wa 3 June nhasi. Nekuti last time yataita strike yatakaita kubva musi wa5 February kubva musi wa8 February. Varairidzi vakawanda vakazotanga kupopota vachiti hamuna kutedzera gwara, hamuna kutedzera mutemo. Saka isu kuziva kuti hondo iyi irefu, haisi hondo inogona kutangwa nhasi ichipera nhasi. Ihondo ine makuva pasi, ihondo ine ropa, ihondo ine misodzi, ihondo ine kuchema kukuru. Saka hatisi kuda kuti tingotangira kuti nhasi tatanga tototi taenda mberi. Vari kutanga nhasi tinovakurudzira kuti nhavaite zvavari kuita. Isu sesangano revarairidzi vePTUZ nhasi uno chaiye tirikusangana nemapariamendarian kukresta patiri kuedza kutsanangura kwavari kuti chei tine problemu yekuti masalaries yedu arikuramba ari pasi nepamusana pekuti mutemo hauna kugadzirwa zvakanaka. Saka PTUZ nezimta nhasi dziri kusangana neinonzi parliamentary portfolio committee on labour pamwe chete na speaker of parliament vamudhenda makusena ano kusvika makati napo tichikurukura kuti tivataudze kuti mutemo unoita kuti nyaya dzemasalari dzikurukurwe ukashatira papi sei tisina mutemo uyu muzimbabwe. Saka zvinhu zvatikuedza kuti tikwanise kuburisa pachena kuti kanga tataura nemaparliamentarian nekuti kuna vamunangagwa takaenda musi wa21 December vanhu vese vakazviona. Tsamba takanyora kupublic service commission, takanyora kuna vamutuli ndinube, tsamba takanyora kune vanhu vakawanda tichitaura kuti hatisi kufara nemubatsirwa rutavarairi. Saka iye zvino takumboonawo maparliamentarian maprocesses ese iwayo anotitungamirira kuenda.
Hamuzooneka sema kudududza here vamajongwe mushure mekunge mambotaura kuti panotanga mwedzi uno munenge muchitora matanho?
Inzwa izvo vakomana, tiri kutaura nyaya yenyika, tiri kutaura nyaya yemaconsultations. Vanhu vatiri kudzira navo tinovaziva mapere vari kutotsvaga panojuja ropa kuti varume vadye. Isi tiri kuti zvese zvatiri kuita izvi tikagona kusenda meseji nekuti chiri important kubatanidza masangano evarairidzi. PTUZ yega kana R2Z yega haigoni kurwa hondo iyi ikahwina. Tikuda kuti iye nezvi nhasi uno tichisangana nezimta mamwe masangano anofanira kuuya tobatana pamwe chete. Saka hapana munhu anogona kuti atiudza kuti tadududza. Kududza kwedu kuenda mberi tinogona kuti kubva mangwana Tuesday zvedu zvatanga nepamusana pekuti chikuru ndechekuti toda kuti pasawana anotisoropodza kuti taita zvino mukukasika. Tikuda kuingenza government nekuti hazvindibatsiri kuti nditi ngatitungamirire varaidzi kuti ngatiite strike vozotita turn around kuti makaita explore maavenue here. Chimwe chikuru futi chiripo ndechekuti iyezvi muri kuziva kuti government yakati ida kuwedzera mari muna June. Hatigoni kuti nditi vanhu ngatiende kutrika tisina kutanga tanyatsoona confirmation yekuti June wacho munei munhau yaanayo. Wongutozwa kuti makazara mhepo asi kana paine promise yekuti pane zvichabudapo ngatiwane confidence yekuti amongst ourselves tiri ready for combat.
Avanga vari munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinobatanidza masangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti vashandi vari kurisunda kuti varamwe mabasa nekuda kwekuoma kwaita upenyu hwavo zvichitevera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti zvinhu hazvichatomboiti nekuti nyika yapfugama nekuda kwekuparara kweupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hazvichatomboiti, tiri kutoti isu nyika yapfugama, nyika yapetwa, hapachina chatingati nyika nokuti nyika upfumi. Iko zvino pressure yatinayo kuvashandi ndeyekuti tiri kutonzi tiri kutengesa nokuti patiri kutaura tichiti ngatimbonyorerei vakuru, ngatimbokushedzei meeting. Vashandi vari kutoti muri kutinonokera, ngatingoramwei mabasa tigare kudzimba kuitira kuti ivo vari kukwidza mutengo avo vaonewo kuti takakosha uye vaonewo kuti nyika inoda kuonera pamwe kuitira kuti hurumende izoone kuti haisi hurumende yemabhizimusi bedzi asi hurumende yevanhu. Mabhizimusi mashoma pane 14 miliyoni vanhu vari kunyika inoyi kwese kwese kwatiri vari kutambudzika. Saka hazvina kumira zvakanaka kukwira kwaita mutengo kwachemedza vanhu Saka namo yapinda ngavatoti batsiro vari kunzo kunyika ina kumira zvakanaka.
Tichitarisawo ivo vari kukwidza mitengo, vane tsananguro here yavari kupa kuti sei mitengo iri kukwidzwa kudaro?
Vane tsananguro yekuti ivo vari kuti dhora radhura pamusika, asi tinoona kuti naivo futi vane onzwire. Zvatagara tichiziya nyika yese pasi rose kuti hakuna hurumende inofanira kumbomira pachena ichiti tangomirira vamabhizimusi chete kufadza vemabhizimusi. Nekuti hakuna bhizinesi rinoti taguta hatisati tambozviona kubva zvitatanga kumirira vashandi. Hapana panonzi nekambani taguta taakumbopawo vanhu. Saka pane nyaya mbiri. Yekutanga ndeyekuti mapolicies ehurumende vari kuti mapolicies iwaya atikanganisira bhizinesi endizvozvo ichokwadi. Kwozoita nyaya yechipiri yekuti vanounzwire, nekuti chiri kuitika ndechekuti mitengo iri kukwira asi masalari evashandi hapana kana hwana ari kuda kukwidza. Tichitozotarisa tinoonawo kuti iwo vari kutoratidzirawo nemutoo wavo wokuratidzira. Havagoni kupinda mustreet, havagoni kushedzerawo strike, asi vava kutoratidzira nenyaya yekukwidza mutengo. Tinofunga kuti vari kutongotiwo kuvashandi kusvikira matarisana nehurumende yenyu, isu tichangoramba tichikwidzirai. Saka inzira futi yekuratidzirai vari kuita. Saka zvinhu zvitatu izvozvo ndo zvinenge zviri kuitika kumabhizinesi.
Tiri kuona kuti vemabhizimusi vakawanda kusanganisirawo kana muhurumende chaimo vakuchaja mitengo yavo vachidaidzira mari yekunze US dollar kana yekuamerica. Imi muchitambiriswa mari yemunyika yeRTGS, munotambira sei danho irori?
Takaiongorora nyaya iyoyo tikati tichaenda kudare redzimhosva, hatiri kuenda kukoti nenyaya iyoyo tichitarisa kuti vashandi vanga vachitambira maUS dollars. Hapana mutemo wakaitwa zvakanaka-naka wakashandura chinhu ichocho. Kana vakati mutemo uripo iwo wakashandura kuti vanhu vasapihwe maUS dollars uri pamutemo, tichauchallenja hazve netichitarisa maringe nebumbiro remutemo kuti mutemo iwoyo ukaongororwa hausiri reasonable, hausi justified mudemocratic society, uyezve hausi reasonable. Saka zvinhu izvozvo tiri kuenda kumatare, nokuti hurumende haingati iri kubvumidza vemabhizimisi kuchaja neUS dollar. Yobvumidza kuti ana zimura wayo ochaja neUS dollar. Iko zvino varoda kushandura mutemo mumwe chete iwoyo kuti vati vakanga vane makontrakti ehurumende vakapuhwa magovernment tenders vatange futi kuchaja mari yavo in US dollar, wodzorerwa mari dzese nereti iriko yeintermarket bank rate. Tichitarisa tinotoona futi kuti vakapuhwa matenda ishamwari dzevari muhurumende, ihama dzavo, makambani avo. Saka vanhu vari kudzvanywa chete, varombo, vashandi nevarimi vefodya, varimi vekotoni, varimi vechibage, ndo chete vari kudzvanywa varombo. Asi vapfumi vari kutozviona kuti mutemo uyu hauite, votozvigadzirira kuti vasaruze mari dzavo, vasarasikirwe nepfuma yavo. Pakutotorwa pfuma kune varombo vachipa vapfumi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vapita Mutasa, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Mubepa naure Herald mune nyaya inoti makambani makumi matatu akazvimirira anogaya magetsi anosvika 5000 megawatts akatarisana nekurasikirwa nemaresinesi avo nekuda kwekuramba achikundikana kutanga kushanda panguva yenyika yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi anoikwanira. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanonziwo nebepa naure The Standard vakaramba kupindura mibvunzo panyaya yemutengo weethanol inobva kukambani yamuzvinabhizimusi vaBill Rotenberg iveya varive varidzi veGreen Fuel iyo yainzi nenhengo dzeparamende iri kudhurisa mafuta. Zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri weStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Tinoda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero avo nepfungwa dzavo.
Zitara ngundi nanzi Emeli Manasa. Ah, so kwati bodo ndosingotumikwa nevana imindi singakubati. Akomana tinoda kuudza nyuzi dzakawanda. Vana vedu vakafa muchipatara vachinzi havana mushonga. Toitavo kudiko baba ava havana kuvhoterwa chero nevezanupf. Vatishungurudza baba ava hatichazi kuti todini. Izvozvi kuno mari iri kuchinjwa yose. Ndeyavo inouya nevana kuno kumasvinge inouya natongai. Mayusa iwavo isu tichingokwenga pasi nomuromo.
Kwaziwai mhuri yestudio 7 ini ndinoitwa Luki Chinambura. Ndiroda kutaurawo pamusoro patokozani kupe. Nekuti pasarudzo wanga ane maMP ake nemakazila ake aikwikwidza musarudzo vakatama kana ne umwe chaiye wakakwanise kuwina. Uku kuMDC chaiyo yavachamisa yatiri kutsigira kuti ndiyo chaiyo yavatsvagirai. Ndiyo itori nemaMP ari muparlamendi. Saka kana iye achide kuve mutungamiriri weMDC handizivi kuti pfungwa dzake dzakadii. Dai anga ari munhu waidzokera kupati apetuke mumusangano kwete zvake zvekukisana navana Munangagwa zvekupenga.
Makadenyu vana mukoma Blessing nana mukoma Jonga kuri seikoko basa ramunotita rinotigutsa. Uripo ndekuti zvakatooma. Takutotarisira kuno vakuru vedu kuti vachatifambisa sei. Kuti tibve madhakati zvakaoma. Ndinonzi munashe ndafona ndiri kuno kuparusati. Nhamo dzega dzega devakuru vedu vachitaurirana kuti zvinhu zvofambiswa soso wagare pasi kana tingasunungurwewo isusu tabva munhamo taniita.
Masikara sei mhuri yeZimbabwe kumatirimana ose kwamungadei mhuri. Ndichikwadzisa zvakare vatsikisi vechirongwa chestudio 7 ndichiti muve neweekend yakanaka. Nhasi ndoda kungotaurawo ndichibatsira hama dzedu idzi dzezanup f dongopawo mashoko erubetsero kuti izvoni kochi chakaipa kuti vangotaurirawo nyika kuti vazvikoniwo kana kungotiwo vati aiwa ngatimbopawo matomu nevechidiki vanova vari kufarirwa nevanhu kuti zvinhu zvichinjewo munyika. Not for their benefit, but for the benefit of the Zimbabweans. Because maybe ivo vaka benefit akare. Taungoitirawo kuti vechidiki ava vawanewo benefit shanduko ingowanikwa munyika. Because what we know is that economy yemuZimbabwe yakabatwa neopposition party, inova MDC. Saka it's obvious kana vakaramba vari papower, zvichangokonzeresa kuti vana vemuZimbabwe varambe vachingonetseka. Ko, ngavangoitawo mwoyo munyoro. Vangotaurawo vana veZimbabwe kuti vakundikana, vangoisawo MDC panyanga tione kuti zvinhu zvacho zvinoramba zvichioma here. Kana zvanakawo tese tokuvara nembovha yemufaro, hazviri izvo here? Ndatenda hangu.
Makadi zvenyu vashamari veStudio 7 vese, vana mukoma Jonga nevamwe vese avo, ana Gandiri Maramba pamasvingo apa ndobvapo. Ei, vaita chichemo varume. Chema ndina kuzondoda kutaura ndaenda kanyarara pa social media but hey ndatega nditaure paita chichema vana kuchema muno South Africa ne situation yavako hatidi kunyomba nyika yedu asi takuda kutaura chokwadi vame pakaipa. Last week that is ngamuti last Monday mwedzi watabod vana kuchema zvikuru handi kutaura nemo takauya kuno ku South Africa kuzotsvaga raramo nekubatsira vari kumusha asi zvinhu zvikitwa pa border please. Handina chokutombopfuridza kuti zvinhu zvakadeti. Munhu wese akashanda mwedzi wapera akashandira mahara. Hatizozi kuti akashandira nyika here kana kuti akashandirei. Zvinhu zvese zvakatorwa. Tinopa zvinhu vana malaicha vemabhazi ndiyo nezvinhu zvedu kumusha zvakatorwa zvese. Vanhu vari kuchema kuno nguva. Ngatidzisapota muchaiwana kupi. Izvi tiri kutsvaga zvekutambura munyika taya kuzotsvaga zvemotora zvetaya kuzotsvaga vabereki kana mukarespekta vanhu. Nesu richava respekta. Ngachikumbira kuti mutseu laudi rangu ndinzikwe nanani. Zviri kuchema kunoku. Pakujobheki zviri kufonerana ini ndiri kuno Cape Town.
Manzwa kubva kuvateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko haanei nechekuita neStudio 7. Tinokukai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapoka enau yehurumende yeSyria anoti kurwisa nemuchadenga kwaitwa nemauto eIsrael pakamba yendege dzehondo dzeSyria kwauraya muto mumwe chete vamwe vaviri vakakuwadzwa uyewo kwaparadza panochengeterwa zvombo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvekuramba vanhu vachipfurwa vachifa munyika inonzi nevamwe inyika yakabudirira uye ine mitemo yakasimba. Izvi zvinotevera kupfurwa nekuurayiwa kwevanhu gumi nevaviri vamwe vakakuwadzwa kuVirginia Beach nemusi wechishanu chapfuura. Nyakupfuura vanhu uyu akaziviswa saDwayne Graddock anonzi akanga asvitsa tsamba yekuti ave kusiya basa musi mumwe chete uyu, uye anonzi akanga asina zvipomerwa pakushanda kwake. Mumatunhu akawanda muAmerica, vanhu vari kupfurwa vachifa, vamwe vachikuwadzwa, asi vakawanda vachikurudzira hurumende kuti idzike mutemo unorambidza kuwanikwa kwepfuti nemunhu wese zviri nyore. Asi hurumende inonziwe nevamwe haisi kutora matanho panyaya iyi. Saka chii chiri kuita kuti pasatorwa matanho? Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni, ava vari mumusha weVirginia muno muAmerica.
Tingati chinhu chinoshamisa zvikuru muno muAmerica chekuti nyika yakabudirira seAmerica vanoramba vachiita kunge vasiri kuona kuti dambudziko riripo chairo nderekuti vanhu vozvavo vatingati pachirungu macivilians vanobvumirwa kuva nepfuti mudzimba dzavo dzakawanda wanda vachitevedzera zvakanyorwa muconstitution yavo some 200 years ago. Nguva yakanyorwa constitution iyi pakanzi vanhu vanobvumidzwa kuva nezvombo kana kuti pfuti zvekuzvidzivirira. Zvaiitirwa kuti nguva iyo kwakune vanhu vane ubhinya, vanhu vaipinda vachitora zvinhu zvevamwe neganyabvu. Saka nguva yacho iyoyo vanhu vaibvumirwa kuti vabate zvombo zvekuzvidzivirira pamusha pavo. Zvino mukore uno hazvichaapplya nekuti tava mune imwe nhano yekukura. Asi dambudziko chairo randingataure nderekuti inyaya yekuti vanhu vane pfuti vakawandisa mukugara kwatinoita muno munyika ino, inyika inonzi high stress level nyika, nekuti vanhu vanoita mabasa akawanda, havana nguva dzekutandara vachipedza pfungwa dzinoremera kana kuti yatingati stress. Zvino vanhu vazobatwa nepfungwa idzodzidzi vazhinji vacho ndovanozopedzera vapfuura vamwe vanhu vasina nemhosva.
Saka chii chiri kuita kuti makurukota asatarisise nyaya iyoyi vachiisa mutemo unorambidza pfuti kuti dzisangowanikwa pese pese?
Chinoitika ndechekuti muno mune sangano rezvepfuti rinonzi National Rifle Association rine masimba chaizvo zvekuti rinobatsira kukambena makurukota edare remuno yeCongress pavanenge vachitsvaga rutsigiro kubva kune vanhu. Bato irori rinopa vanhu mari kuti vavhotere macongressmen anosapota. Saka kuti ivo vazopinda zvino manje vachiti takuisa mutemo wokubvisa pfuti, vanenge vakutotya kuti ivo ndo vanobviswa, nekuti boka irori reNational Rifle Association rakasimba chaizvo, rakabata mapazi ehurumende akawandisa chaizvo. Ndo riri kurambidza kuti aiwa hamungaite izvozvo nekuti kwavari ibhizinesi. Kutengesa pfuti muno nemabara acho ibhizinesi rine mari chaizvo chaizvo, kwete zvekutamba. Saka vari kugeina mumari idzi vanenge vachitya manje kuti kana bhizinesi ravo rikaurayiwa nekuti vanhu vatorerwe pfuti, ivo vanenge vakurudza mari yavanenge vachibata pari zvino. Ava vemakurukota vedare remuno reCongress kuti vaise mutemo uyu, zvinobva zvakanganisa ukama hwavo neboka reNational Rifle Association. Asi tiri kuona kuti vari kuratsikirwa neupenyu zvakanyanyanyanya chaizvo chaizvo. Tikatarisa panyika dzakabudirira, America iri pamusoro-soro pakurasikirwa neupenyu nenyaya yekuti vanhu vanongopfuurana nepfuti.
Tinoonawo kuti vakawanda vanonzi vapfuurana kana kupfuurwa vanhu verudzi rwechitema. Chii chinokonzera kudaro?
Chimwe chinokonzera kudaro ndechekuti muno muAmerica kazhinji vanhu havadi kubudirana pachena. Kuti muchine nyaya yerusarura, vana vachikura vari vechichena vanongokura vachiziva kuti munhu mutema anofanira kutarisirwa pasi, uye vanotarisa kuti vanhu vanonyanya kupara mhosva kana kuti vanhu vanoita zvisina kunaka zvinoita kuti vanhu vasagare zvakanaka munharaunda vazhinji vacho vanongotarisirwa kuti vanhu vatema. Saka pane rusarura rwekuti varungu nevanhu vatema havanyatsikuonana zvakanaka-naka nekuti vatema vavanenge vachiti varungu havari kutidzvanyirira. Varungu vachiti vanhu vatema vanoita zvikraimu kana kuti vanoitipara mhosva dzakawanda. Saka vechichena havagoni kutrasta vechitema. Vechitema vachiti tiri kudzvanyirirwa munyika yechibarirwe muno matakabarirwa. Ndo zvinoita kuti zvidaro zvinoitika zvekare mukaona panoitwa kupfurwa kudai ipapa. Kana ari murungu apfura vanhu. Kazhinji kacho vanomhanyira kuti anofanira kunge anga achitorwara nepfungwa. Vanobva vatarisa kana kuzvarwa kwake nekukura kwake kuti makurire aita hapana chakambokanganiswa here pamwe. Ndo zvamaafekta zviya zvatinoti psychological effect. But kana ari munhu mutema manje aita izvozvo vanobva vatotanga kutanga kuti haana mbopara dzimwe mhosva here. Ranga riri gororo yakanga iri mbavha zvese izvi vanozvitsvaga. Saka ndozvinoita kuti pave nemadisparities ipapa.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica mudunhu reVirginia vaFrank Guni vari parunhare kwakare kuVirginia neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvengwe dia pera regeti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruare Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kumabasa kwemazuva matatu kutanga nhasi. Asi rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti richambotanga rapa nhaurirano mukana nhengo dzaro dzisati dzatora matano. Sangano reZCTU rinotiwo vashandi vari kurisunda kuti varamwe mabasa nekuda kwekuoma kwaita upenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda.